manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 8 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tone ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Nepati yatakakwikwidzana nayo ikaruza, ikaenda kukoti ikaruza, asi inoramba isingadi kugamuchira kuti yakadyiwa. Saka pati yakuunganidza shamwari dzayo dzinove dzatakarwisana nadzo panguva yekurwira rusununguko.
Hurumende yeZanu yopomera MDC Alliance mhosva yemanyepo akanangana nekusvibisa zita renyika.
Temadanda kuti arotomoke achitaura kuti vanhu vari kuzviita makeup kupenga. Iyo election yaanotaura anoziva kuti vanhu vakarigwa mugore ra2018. Anoziva futi kuti chihurumende chiripo chakauya nemusingabere military coup yakaitika muna November of 2017.
Asi MDC Alliance inoti ZANPF inozviziva kuti iri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Studio 7 ineta hurukuro nemumwe murume akapfurwa kashanu nechizvarwa chekuChina mushure mekunge vanetsana pamusoro pemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 4,451. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 56 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, uye vanhu vaviri vanonzi vakabva kuSouth Africa, makumi mashanu nevana kana kuti 54 vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vaongororwa chirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi mana nezvinomwe nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 147,026. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vava chiuru nemazana matatu ane makumi mana nevashanu kana kuti 1,345. Pasi rose vanhu vafa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe nezviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina kana kuti vadarika 19,574,000, uye vafa vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvina kana kuti 724,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni mashanu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti 5,097,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matanhatu nezvina kana kuti 164,000.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matema Danda vanoti MDC Alliance ndiyo iri kukonzera kushorwa kuri kuitwa nyika zvichitevera kukundwa neZANU-PF kwayakaitwa musarudzo dzapfuura. Asi mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vati zviri kutaurwa navamatema danda hazvina nemusoro wese sezvo vamatema danda vachiziva kuti bata ravo reZANU-PF ndiro riri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Godwin Mangunjika anotipa nyaya inotevera.
Vamatema danda vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti zvese zviri kuitika zvave nenguva zvichirongwa uye zvakatanga mushure mekunge MDC Alliance yakundikana musarudzo dza2018. Vati MDC yave kushanda neshamwari dzayo dziri muno nekunze kwenyika ichisvibisa hurumende nebato reZANU-PF ichishandisa vanhu vakaita semutungamiri webato rinopikisa kuSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema pamwe nevaimbo vemutungamiri weBotswana vaIan Khama.
Chunhu chabva kure chichirongeka mukatarisa kubva kutanga kwegore rino pane nyaya dzevanhu varuti tapambwa taita sei idzo dziri nhema. Vanhu vane strategy kana kuti urongwa hwekuti vasvike pavanoti muZimbabwe hamuchagarike, muZimbabwe hamusi kufambika zvakanaka. Tine pati yatakakwikwidzana nayo, takwikwidzana nayo ikaruza, ikaenda kukoti ikaruza, asi inoramba isingadi kugamuchira kuti yakadyiwa. Saka pati yakuunganidza shamwari dzayo dzinove dzatakarwisana nadzo panguva yekurwira rusununguko.
Vati zvakakosha kuti nyika dzemusadic nemuAfrica dzizive kuti kunyange nhasi iri Zimbabwe, mangwana iBotswana kana South Africa icharwiswa nenyika idzi. Vatiwo muZimbabwe hamuna mhirizhonga vachiti vanoshamiswa kuti vari kunze vakaita savamalema navakama vanoda kutaura nezveZimbabwe asi vasina zvavanoziva.
Vanhu veZimbabwe izvozvi vari kutoshamisika kuti kuri kunzi kwakarohwa vanhu kwakaitwa kupi, because isti tinogara muZimbabwe hatina kuzvo. Zvinoonekwa naKama ari kuBotswana uko asina mukadzi. Ndiye akuona kuti vanhu vari kurohwa. Apa akamira nemusikana achitotadza zvake kunyenga achi ndiwo akuti kwanzi vanhu vekuZimbabwe vari kurohwa kupi? Nani? Iwo uri zvako mubako.
Vatiwo vaimbo venhengo dzeZANU-PF vakaita savaJonathan Moyo navaSevia Kasukwere ndivo vari kutaura manyepo pamusoro peZimbabwe vachiti vakashungurudzwa, asi ivo vari matsotsi anofanira kudzoka kumusha kuti azotongwa nemhosva dzaakapara. Asi mumwe vatevedzeri vemutungamiriri webato reMDC Alliance vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vamatema danda pachavo vanoziva kuti hurumende nebato ravo zviri kutyora kodzero dzevanhu uye zvavari kutaura manyepo.
Matema danda kuti arotomoke achitaura kuti vanhu vari kuzviita make up kupenga iyo election yaanotaura, anoziva kuti vanhu vakarigwa mugore ra2018. Anoziva futi kuti chihurumende chiripo chakauya nemusingaperi military coup yakaitika muna November of 2017. So kutaura kwevanhu vapererwa ende kuzoda kushora vanhu vanoda change kufa zvese ndezvemari. Isu MDC tinoiwana mari kupi? Kana senda hatina, totenga manje isusu munhu akaita saJulius Malema, munhu akaita saEFF. Tionge tine mari. Kana tine mari yekutenga tiana Julius Nyerere, ana Julius Malema, zvoreva totoine mari yekutenga munhu wese muZimbabwe tiri muofisi.
Vabiti vati zvisinei nezviri kutaurwa navamatema danda, bato ravo rinofara kuti nyika dzemusadic dzave kusvinura maziso adzo panyaya yeZimbabwe. Vabiti vati vanogamuchira danho rakatorwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa rekudoma nhumwa mbiri dzichauya kuZimbabwe kuzogadzirisa zviri kunetsa. Vabiti vati rwendo runo havasi kuzobatwa kumeso sezvakaitika nguva yavatavo mbeki avo vakayananisa mapato ezvematongerwo enyika pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa.
So ndo zvatakatarisira kuti tione kuti prosesi yava kuvambwa iyi iri transparency ende ichabatsira vana veZimbabwe, because vana veZimbabwe havasi kuda another government of national unity.
Kunyange hazvo hurumende yeZANU-PF ichiti hapana chakaipa chiri kuitika munyika, vana veZimbabwe, nyika dzepasi rese pamwe nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira SADC neUnited Nations havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nehurumende yeZimbabwe. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakanyurawo vachikurudzira hurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti ichengetedze kodzero dzevanhu. Vakakurudzirawo kuti mapato ese zvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira atange nhaurirano murunyararo senzira yekupedza matambudziko ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne
Magweta arikumirira mutori wenhau Hope Shimono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngariko. Zimbabwe Lawyers for Human Rights anoti ari kudzokera kumatare nemusi wechitatu achinokumbira mukana wekuti vasungwa ava vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vanoti vari kudzokera kumatare sezvo pava nezvinhu zvachinja uye musi wokuratidzira wacho wakatopfuura.
Ramkoma Hope Shimono mainitwa Dag Kota Tishu wakatotanga dano iroro kurotezo nemusi wemuchishanu wakaudza Ministry Nduna kuti wanga vachikumbira kuti Ramkoma Hope wanga vachifuda kubva kujeri on bail nemushurungu inonzi best on change circumstances kana kuti vari kuti zvinhu zvachinja zvasiyana kubva pawakambotanga kukumbirira kuti Ramkoma Hope wabude paopen jail. Izvi zvari kuti zvachinja nekuti pari zvino chikumbiro chavo chekuti Ramkoma Hope wabude bail swatete vanjulai vakatouya ukatopfuura kwavaichira kuti zvingangoitwa zvakatoitika uyezvo zvakaitika pasina bhonga mupopoto kana violence. Saka vari kuti Ramkoma Hope wanga vachiwana kusununguka kwavo.
Saka Magweta ari kutarisira kuti nyaya iyi ichange ichinzwikwa mudare rini.
Kwavakapa chikumbiro chavo chimbedziso Dzingoni Nduna vakanzwa nyaya iyi kwenguva diki diki chaizvo maimutete wakatombochema chema kuti madii kuti nyaya iyi inzwike zvakare nemusi wemugovera nekuti nhasi matara anonzwa munyaya asi mese nduna atipeti nyaya ingainzwike nemusi wechitatu pachatanga kuvhura makoti kana mabhizimusi muzimbabwe nekuti musi wemanhi wechipiri ihoridhe muHarare. Saka Mukoma Hope tiri kutaura kuti nyaya yavo kana kuti maimutetwa kuti chema chema kwari kuti kuti wabude pabheu uchanzwika nemusi wechitatu. Mamwe magrounds awakaitaurawo maimutetwa mudare ndeyekuti kugara kuri kuita Mukoma Hope kujeri hakusufadza kunowapa parisi yekubata chirwere checoronavirus nekuti magogorosi avanga vakapfeka kana kuti mapepe personal protective equipment avanga inawo kana makambora vasitaida kujeri vawakasvika kujeri vakanzi vechibvisai hatizvizivi muno kunyanyanyanya magogorosi vakanzi ngavabvisai ano magogorosi anochengetedzaya nekuti vakomana vakuma jeri majerigadi ari kutya kuti vangangotora mifananidzo nemagogorosi iwo hatizivi kuti zviri kubva kupi izvozvo. Saka tiri kutarisira kuti nyaya yekuti wabude pabheu ichaendeza mberi nemusi wechitatu kuHarare neSouth Coast.
Muri kuronga kuti zviitirwe kuna Chingono izvi zvimwe chetewo here zvichange zvichiitirwa kuna vangari vhume tichiona kuti vanhu ava vakasungirwa nyaya imwe chete.
Hongu itakana Mukoma Moses Ngomona wagweta rava Jacob Ngarifungo nezuro chaiyo pakapiwa nyaya yekunyuma kwavo bheu kuhigh court taitaura pese vachiti ndo danho ravari kutora kumangari vhume ndikara ndisi kukanganisa vachadzoka kuHarare nomusi watwendi ndokara ndisina kukanganiswa next remandi dzisirawo. Mukoma Mozongomo wane Harare nomarofondari nzira iyoyo zvakare nekuti even judge wajustice chitapi mukateerera mutongo wavo wawakapa nezuro kuHarare kuhigh court wakatombokutaura mukupfuura in person nyaya yekuti gweta ravangari vhume raigona kunga rasimudza nyaya yemachange circumstances. Saka tiri kudavira kuti magweta edu ese ari kuisa musoro havasingoriwo wega maimutetwa naMukoma Ngomo asi pane magweta akati wandei eZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kushoshekana nenyaya yekuti wawira ava kudai vaona sidhomo yavo saana muzvaro zvozviri nehamba ari kumhanyapo neapo naMukoma Lake muchade hama vari kuisawo pfungwa dzavo kuti rusununguko rwuye kuwana wefu.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwedzi mitatu mishure mekunyevenutswa kubvarwa kwenyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 muGreece, hurumende yenyika iyi yaisa chitsuva cheporos mulockdown zvakare zvichitevera kukwira zvakanyanya kwehuvandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muchitsuwa ichi kusanganisirawo vanhu vari kushanyira nzvimbo iyi iyo ine vagari vanosvika zvihuru zvitatu. America iri kutumira rubatsiro rwechimbi chimbi kuLebanon ichitanga nechikafu, mvura uye mishonga pasi pechirongwa chakatarwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Rubatsiro urwu urwo runokosha mari inodarika mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora ekuAmerica huri kutumirwa zvichitevera kuputika kwebhambu muBeirut nemusi wechipiri. Izvi zvakaziviswa nezuro nechipangamazano chavaTrump munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaRobert C. O'Brien. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Zalaika Patsea vanogara ivo kuBulawayo, avo vanoti ivo baba vavo vakashaya kubva kuCOVID-19 uye ivo pari zvino vari kunzwa ivo kunge vanogona kunge vakabatira chirwere ichi. Tichange tiri kunzwa kuti zvii zvavakasangana nazvo uye zvekuti chiremba Dr. Simbiso Ranga vemuno muAmerica vanga vabatsira sei.
Ndonzi Zulaika Patea, ndokufuna ndiri kuBulawayo. Kunoku zvina zvina vana kutombomira mushe cause of lately I think COVID yazotekeshera nenyika and vakanga tisina mbogadzirira kuuya kweCOVID iyi. Takaudzwa kuti zvichauya zvakadai zvakadai asi masymptoms aya paakauya akauya differently. Like inini I lost my father just because I did not know it was COVID. Takavaendesa kwadokta akafunga kuti inyumonia, vamwe vakatombofunga kuti iTB. Tikaita matest akawanda wanda, tikaitwa iwo marapid test aako ayo mazuva ano kuti inombotanga watorwa ropa pachikunwe, akabuda ari negative katatu. And in that case ukarudza kuti zvine maresults ari negative, you tend to relax and it.
Sei muri kuti vanhu vasavimbe nemarapid test akasiyana sei nemamwe matest akazoitwa baba venyu kuti muzive kuti vane COVID-19?
I would like to warn my fellow Zimbabweans or anyone who's there akateerera panguva inoyi kuti zvoni do not rely on those rapid results. Kuteswa pachigunhu ukabuda chizi result yako iri negative, do not rely on those results. Those results will tell you you're negative yet you're positive. That is why we relax and we're having direct contact with my father, yet he had COVID. We know it was COVID. For about 2 weeks exactly. Akazoenda kwachiremba, patakaenda kwachiremba kuLancet House yakazoya ine laboratory yakavatora that swab analysis yakanyorwa kuti agent. And then usiku uhwohwo ndopakabva pazoya maresults. Musi wakazopuwa maresults awo makuseni acho. Vaudzwa kuti positive, hauna kutozorarama, vakazongorarama 1 day chete vatotisii.
Mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kunzwa pari zvino?
Senge inini ndiri kunzwa kupera simba, ndiri kuchaya, ndiri kutemwa nemusoro, handina test mukanwa, mausiku ndinoita manight sweats kutotota chaiko chaiko magumbezi zvekuti unotonzwa kuda kumashina achizara sweti, high temperature, kuda kumira unonzwa kupera simba, kuperezeka, kuda kudonha pasi. Mama vangu vanoti kana vakagara vanotadzanga kufemera pamusoro, tanga kuti vari kunzwa kunge vari kunyura. Zvakawanda zvavari kunzwa. Munin'ina wangu ari kuti ari kupera simba mumajoins hatisi kana kumbodya. Mumba macho hamuna kana mufaro, handidi kumbokunyepera isisi Marvelous.
Makakwanisa kuwanikwa muchiwanikwa muchitestwa here?
Hongu takatorwa musi weFriday. But munongozivawo zvinhu zvegovernment nokuti takatakashaikirwa nababa, saka takapimirwa vanhu vepamutemo kuti vaizotitora ropa. But kuti zvato ne 5 days hapana kana zvati zvauya kana marizauza hapana kana atauya saka tikungorara maono kusima nokungomoyo zvikungotaurwa zvango zvitekeshera ne Google izvozvi zvitsvo zvatikungoita
Muzvare Patea vanoti ivo chiri kunyanya varwadza ndechekuti vanhu vazhinji vari kuvasema mushure mekunge baba vavo vawanikwa vachishaya kubva kuchirwere cheCOVID-19. Izvo zvakakuchidzirwa naDr. Simbiso Ranga kuti vanhu havafanire kunge vachisema vamwe vanhu vanorarama nechirwere cheCOVID-19 nekuti chirwere ichi chinogona kubata munhu wese wese. Regai tinzwe kuna Dr. Simbiso Ranga kuti vanoti chii nezviri kutarisana na Muzvare Patea nemhuri yavo.
I feel for you and your mother. What I would suggest from what I'm hearing is you need care, medical care that you can get at home. So I say you don't want to phone a match in a moment to spatara. I want to go and buy it and I'm a flu with a regular oxygen. The sooner that happens, I'm going to get my treatments. I'm going to take some medicine and I'm going to go into some symptoms.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinokugamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro namukoma Ishmael Penyai vanove munyori anonyora mabhuku murimi rwendau pamwewo nebhuku ravakanyora pamusoro peCOVID-19 mururimi rwendau tatitinge tichizwa pamusoro Penyai iyoyo kubva kuna mukoma Ishmael Penyai. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Ishmael.
Nokwenda uyo vaJonga Kandemiri ndiva Penyai kuno kuBulawayo Zimbabwe. Tinodakara kuti mweidakara namwe.
Aiwa kuno tiri vapenyu. Mukoma Ishmael, totanga nekunzwa pamusoro pebhuku ramakanyora pamusoro peCOVID-19 riri mururimi rwendau. Mungataura pamusoro pebasa ramakaita iroro.
Bhuku rendakabhara iri reCOVID-19 ngechindau ibhuku rendanyora riri renhetembo dzakashuzwa ngechindau teindo tsanangura he zvinodiwa kuti tiite zuva ngezuva zvinoenderana nemitemo yeCOVID-19 ngatirenge kuti tinode kuti tisambe nyara dzedu nguva ngenguva hatidi kuonekwa teibata nemazicho tinodakara kuti tioneke teihamba takatarangana saka ndatsanangura zviro zvinondoreketwa zuva ngezuva asi ndazvititsanangura ngendimi yedu yechindau kuti anhu ese anozvisise chindau mazwi aya kana kuti information igume kune munhu wese uri Chipinge uri Chimanimani uri Mozambiki inowa ndiyo ndau dzakazara anhu anorekete chindau.
Chii chikuru chakakusundai kuti munyore bhuku iri mukoma Ishmael?
Chakandisunda kuti ndibhare bhuku iri ngerurimi rwechindau ngerwekuti tode kuti chindau chisafa. Tinode kuti chindau is one of our 16 languages in Zimbabwe. Nango kudaro makore akawanda eshe chainga chisiri pa constitution kuti mutauro asi nyamusi ndinodakara ngehurumende yeZimbabwe kuti yakachibudisa kuti chiite mutauro wakazvimirira. Nango kudaro tata nesimbi yekuti mabhuku anyorwe ngechindau chindau chienderere mberi zuva ngezuva.
Mukoma Ishmael, zita rebhuku irori ramakanyora nerurimi rwechindau rinonzani uye riri kutambirwa sei neruzhinji?
Bhuku iri rendakanyora ngechindau rinozi COVID-19 chiriro checoronavirus ndiyo title rebhuku redu renhetembo dzechindau. Bhuku iri riri kudakarirwa maningi ngeanhu vanorekete chindau kuti mani nechipinge neamwe neendakareta nawo hama dzangu dziri mumozambi dzakati wauya nemuemu wakadua unodaka zama ningi. Nango kudara andipe mazabu zane kutendee ndere mbele njidini ndeinyore jirozo chinda wizozo. Nenguwa ilipa juze panotiate kuti buku iliende pa online kutumunuweshe unyazwi muri kuna na America ne Britain ne kuna na Canada. Muri tenge buku ili muri dakara ilipa online.
Iri ndo buku renyure kutanga ere ramaka nyora ilo ri ere COVID-19 iri mkoma Ishmael.
Mwashuma mkoma chonga. Ndine mabuku akati kuti endaka nyora alipano. Nikati rekutanga rechindao ilozo nekwe zirikanyi. Mubata nizikowewe nete mozaka shuzo wange chindao zino pata pata zese. Zituno kumana na zomu nyika, zinga, zirudo, kutomba kwe nyika, ukaucha. Nezese zituno kumana na zomu. Tape zapo ndende kuno rinozi tsurangoko. Tsurangoko ibuku re tsumone madimigira zaka shuzo wange chindao. Iri buku ningati pare zvino riri kuongororwa nge Ministry of Education kuti ripinde muzvikora kuti rosenziswa kuti one of the said books inonga ichishandiswa muzvikora kuchimane manimene kuchipinge nevamwe vese vanonga ichite zvechindau. Tobva apo ndoende rakazvirekete chindau. Rekete chindau ndakamboite column mukwaedza makore matatu adarika apo. Ndanga ndine column ndaiterere tsika nemagariro echindau. Saka ndane nguwa ndi nyore kukwaedze ndakazobata nze nyaya dzangu dzeshe idzi kuti dziite bhuku ndikabva ndariti rekete chindau. Iyo kolamu yacho yaizwo rekete chindau yaibude mukwaedza newspaper remuno muzimbabwe tinoriziya teshe.
Vateereri vangada kuziva pamusoro paivo mukoma Ishmael Penyai vandiri kutaura nava mungajekesa.
Mazina angu ekubarwa ichindira ndinoti mukoma Ishmael Chemusina Korea inyore Penyai. Ndiwo mazina endinodakarira kazhinji ari pakati wendaita chindau. Mukoma Ishmael Chemusina Korea inyore Penyai ane makore 55 ekuberekwa makumi mashanu nemashanu.
Tatenda zvikuru mukoma Ishmael nekuwana nguva yekutaura nesu. Manga makateerera kumunyori mukoma Ishmael Penyai vanonyora nerurimi rwendau. Muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndotumurari zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vafane chirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102, asi huwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende yeZANU-PF yopomera MDC Alliance mhosva yemanyepo akanangana nekusvibisa zita renyika. Asi MDC Alliance inoti ZANU-PF inozviziva kuti ndiyo iri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Studio 7 yaita hurukuro nemumwe murume akapfurwa kashanu nechizvarwa chekuChina mushure mekunge vanetsana pamusoro pemihoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.